Vacliffe Manza nemwana wavo Clinton ane makore mashanu ndivo vakawina mibairo mikuru yeTeam Bonanza Promotion yakaitwa muchinhoi nemugovera. Clinton akawina mubairo mukuru wemari inosvika zviuru gumi. Baba vake avo vanogara vachiwina mubairo pachitoro cheTeam muchinhoi vakawina zviuru zvishanu zvemadhora. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vamanda vanoshandisa mushonga wekuti vahwine kana kuti vanorotswa. Amai Sibongileka Mudyariwa, mumwe wevanofunga kuti vamanda vanoshandisa mushonga kuti vahwine.
Ndinofunga kuti ane mushonga wainawo. Kana asina mushonga pamwe anoita kurotswa, kana kurotswa kana nasekuru vake, maybe vanobhilivha nechivanhu. Ndosvandofunga bhozi vangati gore rega rega paitwa makombetishoni munhu anenge achingohwina ari one. Yapai zvinoizvi amwana nebamene zvaanoita mubamawo.
Amai Kamudyariwa vanoti chimwe chinoshamisa ndechekuti vamanda vari kuhwina pamakwikwi echitoro chimwe chete, izvo vanofunga kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nevashandi veTeam.
Zvinhu imwe chete kuti haaziya nezve nemunhu anoshanda ipapo kuti vanoitisa vacho zvemakombetishoni pamwe vane pavanobhenefita hokuzi nemaondero akaita vanhu munonga muzvinhoi yekungoramba achingodzokorodza kuhwina.
Asi vamanza vanoti hapana mushonga wavanoshandisa vachiti vanohwina nekuti vanopinda mumakwikwi ose anoitika muzvitoro.
Ndakahwina mubairo pakati pevanhu vakawanda kudaro, asi ndinongotenda kuti kufara uku kuve kuri kuna Mwari, nekuti kuhwina kwandakaita hakusi kugona kwangu, asi kuti Mwari ndiye anoblesa, Mwari ndiye ane nyasha, Mwari ndiye ane zvese. Saka vanhu vanogona kutaura nezvavanotaura kuti hamukomana wayo akadai akaromba akazodii ane mushonga, hapana mushonga. Kana ukatamba unohwina. Inogona kwangu ndekwaMwari, handina mushonga wandoshandisa.
Vamanda vanoramba kuti vanohwina makwikwi anoitwa muchitoro cheTeam chete, vachiti vanohwina makwikwi emune zvimwe zvitoro.
Ini handambohwina paTeam chete, ndakahwina pakati wande. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndino mapromotion aya ndinoatamba. Pane NSU yakapera yanga iri ndakatohwina futi NSU yakahwina mavhocha $50. Kozoita yeDelta yakapera ndakahwina $200, ndikahwina mabhora, ndikahwina macolaback, ndikazohwina jezi kokupesitira. Every promotion inoitika ndokwanisa kuona, ndikaitamba ndohwina because ndee ndichitamba. Apozi iwe wangati iwe wari machibage uda kuwana mapfunde, unofanira kutamba mapromotion kuti uhwine.
Vamanza vakambohwina mamwe madhora zviuru zvishanu mugore ra2016. Gore rakapera vakahwina firiji mumakwikwi ekwaTeam Bonanza Promotion. Vanoti mari yavakahwina vachaishandisa kuvakaimba panzvimbo yavakatenga muchero mekuhwina mari yekutanga, uye vanoti vacharamba vachipinda mumakwikwi ekwaTeam nemune zvimwe zvitoro. Kunyange hazvo mutemo unoona nezvekupinda mumakwikwi usingabvumire kuti vana vane makore ari pasi pegumi nemasere vapinde mumakwikwi, chitoro cheTeam chakaiswa panguva yakaoma sezvo vainge vasina kunyora kuti makwikwi aya aipindwa nevanhu vane makore mangani. Mukuru anoona nezvekushambadzirwa muzvitoro zvekwaTeam Muzvari Paida Moyo vanoti vakaona kukanganisa uku Clinton atohwina vakatya kusamupa mubayiro wake sezvo vaizoendeswa kumatare. Muzvari Moyo vanoti zvekuhwinisa mwana mudiki hazvichaitika zvakare. Zvitoro zvakawanda zvave kuita makwikwi ekuhwinisa mibayiro kuti vanhu vatenge zvinhu zvakawanda nechinangwa chekuhwina mibayiro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Apa Chigoriwa.